Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti panofanirwa kuwiriranwa munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzifambe zvakanaka.
Pakawane consensus politically, unity politically, zvinobatsira izvozvo kuti economy inge ichifamba zvakanaka. Nyaya yekuita unify the nation, I think iyo inyaya yakakosha.
Vachitambara vanotiwo zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana hurumende ikaisa musoro pamwe chete nevose vane chekuita nekubudirira munyaya dzeupfumi.
Zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka hurumende ikaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana-siyana first term yatapfuura.
Imwe nyanzvi munyaya yezveupfumi uye vachishanda semurwiri wekodzero musangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti hurukuro pakati pevashandi vashandirwi nehurumende dzakakosha.
Painge pane hurukuro pakati pevashandirwi, vashandi, hurumende nevanhuwo zvavo, tionesa nekuti chii chatingaita kuti titamutse upfumi hwedu.
Imwewo nyanzvi yezveupfumi vachishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti vanoona upfumi huchinaka munyika nekuda kwezvicherwa zvakaita selithium, asi vachikurudzira hurumende kuti izvikwenenzvere munyika.
Tata sei yatinoti value addition nebeneficiation, nekuti tikatarisa zvakafanana nechiwanikwa chinonzi lithium chiyachiya, tiri kungochitora tichiendesa kuChina kana kudzimwe nyika dzekunze, asi tichizozodzoka kuno kuchaya masolar battery kana masolar panel kana zvingave zvii zvinenge zvagadziriswa. Isu tiri kukumbira nekutarisira kuti vachataura nemainvestor anouya muZimbabwe oestablisha maindastry anogadzira zvinhu izvozvo, zvokuti iyi Zimbabwe inofanira kunge yatova engine yezvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinogadzirwa nelithium.
Chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende yakatotanga kuvandudza zvinhu kuti ikwezvewo vemabhizinisi vekunze.
Tinofanira kusumudzira indastry yedu. Mashure kwese takanga tichirwisana nenyaya yedzikamo handiti yapera. Aiwa, ndinoti kuti dzikamo iyoyo inatsokugadziriswa nezvayo.
Asi mumwe anotenga nekutengesa ari nhengo yevendors for ED vamunyaradzi Mangeya vanoti vanotarisira kupiwa chikwereti chekuwedzera zvavanotengesa nekuvakirwa nzvimbo yekushandira.
Ndikufara zvikuru nekuti vamunangagwa vakahwina. Semavhenda emuchinoi ndikufara kuti vamunangagwa vakahwina baba vedu. Chataakuda ndechekutiwo patinoshandira tinge tichivakirwawo patinoshandira, makuwanawo mari dzekuti kwanise kutanga mabasa edu aendere mberi, mabasa edu atinoita.
Vamwe vakaita savaLamek Makia vanoti havaone upfumi huchisimukira sezvo magetsi atotanga kudzimwa dzimwa kubva zvapera sarudzo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wezesa vaHoward Choga kuti tinzwe kuti chii chave kupa kuti magetsi adzimwe dzimwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.